Vamwe vakoti vanoshanda paWilkins nepaBeatrice Road Infectious Diseases Hospital, au panozivikanwa nekunzi paNazareth, vati vaswera vachidziya mushana zvavo vasiri kuita basa, vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa pakushanda kwavari kuita vakaisa upenyu hwavo patambo, kana kuti risk allowance. Mutungamiriri wesangano revakoti vanoshanda vari pasi pemakanzuru reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, vasimbarashi James Tafirenyika, vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakirinika pamwe nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuro yeHarare. Zvikuru sei paWilkins nepaNazareth.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi, kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda, ndopavanotozotanga kushanda it full capacity. Otherwise mashandiro avari kuita ndeyekungotiwo zvekutya, nekuti vanotya kuti vanogona kudzingwa mabasa.
Vatafirenyika vati vakoti vari pasi pekanzuro yeHarare havanawo zvakare hanzu dzekuzvidzivirira pavanenge vachirwisana nechirwere checoronavirus. Vakati mari yavari kupiwa nekanzuro inoita zana rimwe chete remadhora pazuva ari muRTGS haina zvainovabatsira nazvo. Vati vachasvitsa nyaya iyi kugurukota rinoona nezveutano vaObedaya Moyo kana kanzuro yeHarare ikaramba yakaisa zvitanda munzeve.
Saka kanzuro inofanira kunge ichibatana nehurumende ichiitawo kuti zvataurwa nehurumende ndizvo zvavanotedzera, kuitira kuti vashandi vange vasingapinde munjodzi iyoyo, kunyanya vakoti vanova ivo ndo vanenge vari pamberi pedambudziko.
Mumwe mugari womumusha weMbare uyo uri pedyo nechipatara cheNazareth, amai Aida Sakarombe, vati vane mwana ari pachipatara ichi asiri kunzwa zvakanaka, nekudaro vave kutyira upenyu hwemwana wavo zvichitevera kunyozera kwave kuitwa nevakoti vekanzuru pabasa.
Hatingazvitambire nokuti manesi ngaapuwe mari, nokuti pese pari kufambwa kana iwo makombi acho anotobudawo mari. Zvino kana manesi asingatambire takutofirwa nevana, korera icharamba ichingokura, nokuti hapana munhu achatibatsira. Manesi ngaapuwe mari, uori uyu ngaubve. Vanhu manesi ngaapuwe mari, vanhu kana usingashande iwewe, usingashande, zvino uyu munhu ari mukanzuro ngavaone zvekuita, ngavapiwe mari. Chichemo chedu isu tiri munharaunda muno muMbare, ngavapiwe mari manesi, nokuti urwere izvi nezvi tine urwere, vanhu varwere vari ikoko tobaendesa kupi? Saka vanhu ngavapiwe mari, ndochichemo chedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare vaProsper Chonzi vati vanga vari musangano wokuzeya nyaya iyoyi, vakati tigozovabata zvakare asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati sangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union harina kunyoresa kukanzuro yavo kuti rive rinomirira vashandi vanoshanda vari pasi pekanzuro yavo, nokudaro vati havana chekutaura chakanangana nezviri kutaurwa nesangano iri. Chakadai bazi rezveutano rinoti pari zvino pane vanhu zviuru zvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana vaongororwa chirwere checovid-19, uye pavanhu ava pave nevanhu vana vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.